Chekwata cheZimbabwe chiri kuda rutsigiro rwakakura apo chiri kusangana neSri Lanka iyo ine mapoints matanhatu uyezve iri pamusoro petafura yeSuper Six Stage. Kunyange hazvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matatu, Sri Lanka ndiyo iri pamusoro petafura yeSuper Six Stage iyi nekukanda maranza akawandisa. Asi mangwana chimwe chezvikwata zviri izvi chiri kuwana tikiti rekuenda World Cup India kana chikakunda nekupinda mapoints masere. Muongorori wezvemitambo vaAdmire Muimeke vanoti pasvika Zimbabwe apa hapasisina kudzokera shure.
Yeah, Zimbabwe payasvika apa ndikuona kunge isisadzoreka. Even Sri Lanka nembiri yainayo iyoyi ndirikuona ichirohwa ipapa.
Pari zvino Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yesemishanu yayatamba ichitungamirwa nevatambi Skandar Raza, Sean Williams, Ryan Bull, Wesley Mandevere, Craig Ivan naBlessing Muzarabani. Murairidzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti kubvira pakaenda Zimbabwe kumafinari T20 World Cup gore rapera, vatambi vayo vanga vachiratidza nzara inotyisa yekuda kukunda.
Ndikada kuti kada kutaridza kubva paWorld Cup last year vachitamba mutambiro wavaita, zvinongoratidza kuti vanhu vanga vagara vatone pfungwa dzekuhwina since pakachinja coach, nekuti se even matambiro avakuita ukada kutaridza kuti vatambire vanhu vari kuratidza kuti vane nzara yekuda kuhwina.
Asi muteveri wechikwata ichi vaEdmore Mutetwa vanoti mutambo neSri Lanka wakaoma zvikuru zvekuti Zimbabwe inoda rutsigiro rwakasimba.
Kwavasvika iwa kwakaoma wakomana, kuvakuda rutsigiro rwedu tiise musoro pamwe chete tivatsigiro wakomana, nekuti tikuda kuzvambaradza Sri Lanka wakomana.
Mutambo wamangwana wanyanya kuoma neuchikwata chavari kuzotamba nacho vabva paSri Lanka, Scotland nhasi masikati yarova West Indies nemawickets manomwe ndokupinda mapoints mana. Zvikwata zviviri chapedza zviri pamusoro petafura yezvikwata zvitanhatu yeSuper 6E ndizvo zvinobudirira kuenda ku-2023 World Cup kuIndia. Zvichakadaro chikwata chenhabvu cheNgezi Platinum Stars chasimbisa utungamiri hwacho weKasolaga Premier Soccer League mushure mekurova hwange 2-1 muBaobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi maviri nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yarovawo Chicken Inn 2-0 mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Manika Diamonds 1, Shesham 0, Blue Chips 0, Greenfruit 2, ZPC Kariba 2, Yada 1. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBaobab Fields Stadium umo Highlanders iri kusangana neCapes United. Mangwana zvekare Black Rhinos vs Dynamos Bata, Herentals vs Simba Bora Mandava, Triangle vs Cranbourne Bullets Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.